Kutipa taipni kwa shati mfora mnyaya ye muhoro ya nesa inyaya isati ya pera wema bizimisi wane position yavo washandi wane position yavo urumende iyo zino inongo gaba gaba asiti noona se vanhu vane ruzhinji ku payroll yavo vanomira mira ne my employers vana chokwadi even vachida mavhosi evanhu asi vanomhanya vombomira nemay employers kana pakuuya nyaya dzemuhoro.
Sika vashandirwi vari kuti nyaya iyi haifaniri kuenda ku TNF.
Hatisi kuwirirana ipapo. Nyaya yenational minimum wage haisi nyaya tingatiitswa kana kuti iri peculiar kana kuti kunyaya isati yambooneka. Tine nyika dzakatobudirira dzakatowanda dzine ma minimum wage, national minimum wage. Hapana chakashata zviri kutaurwa nelabor kuti tive ne national minimum wage.
Vashandirwi vari kuti ngazviitwe nema NEC.
Hongu ma sectors ane mvumo kana kuti ane provision yekuti vanokwanisa kuimprova pavanenge vachikwanisa kana nemakambani anokwanisa zvekare. Asi dzakawanda nyika, tingatarisa vana Germany, tingatarisa vana Japan, tingatarisa vana Switzerland. Inyika dzese izodzo dzine ufumi hwakasimba vana Norway, asi dzine ma minimum wage.
Sei zvakakosha semaoni renyu?
Pakati rokosha kuti tombo batsira vaya vanenge vachiita kubatsirikana kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndiko panoshanda nyaya yeminimum wage. Iyo zvino taita maproblems yokuti kuma bargaining councils aya ndiyo mastructures anoshandiswa pakunegosheta. Asi kushanda vamiriri vema trade unions vanyima matsamba yekuti vafambe fambe nguva iyoyo. Apo vanofanira kuva vachiuya kumusangano, havachakwanisi kuuya nenyaya yekuti havana matsamba okufambisa, havasi kukonsidwa sevanhu vari kuessential service. Vanozonegosheta nguvai, zvinoreva kuti mushandi ndiye akutodzvanyirirwa.